Major.
Pablo.
Takango kura zvakadaro bvunzaini. Kanga nikanda karara mutaini. Zvangirwa tsenda kakura na maini. Ramwe vachimbi seka inzwaini. Naitombo enda kumashuo, nisina mota zvirilo. Nishitobata zvima flow, but momi bada dandi fo. Nakatarisa pandaka nanga, tichitoziva panesko. Ndinombo shushikana, sindinozongo kusikana. Kuti marine zvishoma zvamakandipa.
Bozo kuti
izvozvo zvandinazvo.
Bozo kuti
nerimwe zuva ndichasimuka.
Bozo kuti
sezvinoita vamwe. Ngachemai zita rangu parichanenedzerwa nevanoda kundipedza simba. Ndidarirei handina kutenga fefa, ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa. Saka ndinokumbira mundipe simba. Yamtene iripo pagoni tankene.
Ini ndiri certified mbari yut kuna mwari yake testify. It was never easy, ndive pano nasi. So many times zvakaoma tararira vat. Mama was the only one vaishanda 9 to 5. Baba vaitozama zvichiramba nai. Tell them takuro vachingwa nemazai. It's a celebration fredo, I don't wanna lie. Ishe vandi papa wapa tona. Tona, tona. Everything I get yava bonus. Bonus. Mwari nezvishoma zvamakandipa.
Bozo kuti
izvozvo zvandinazvo.
Bozo kuti
ndaisaziva ndichasvika.
Bozo kuti
this is AVX ndinotenda.
Bozo kuti
zita rangu parichanenedzerwa nevanoda kundipedza simba. Ndidarire handina kutenga befa, ndipupurire umwari kurarama kwangu kutapembererwa. Saka ndinokumbira mundipe simba. Yamtene iripo pagoni tankene.
Wangu kukuchuna feya ndakasimba. Dzakawanda nzira dzandakapinda. Uzo kumanda zvimba. Ini nditori testimony yanasi. Ndipe biti nimbodonedza mabhazi. Akamwande vaende tarisira mugrasi. Njimanje manje baba kutondite blas. Kama blessings aito uzamungubaita ichi ichi tunanga kupiko. Wapupanga pasina zvaingove zvemukuto. Akamwande vaende titinomakisa. Vaisade kutatarisa wangu pepisa simoto.
Ishe, ishe.
Vakati kandira ma blessings.
Ishe, ishe.
Takazo update ama blessings.
Shoma zvama kandipa.
Bozo kuti
handikurambe isapita.
Bozo kuti
nerimwe zuva ndichasvika.
Bozo kuti
HK.
Bozo kuti
zita rangu parichanenedzerwa nevanoda kundipedza simba. Ndidarirei handina kutenga befa, ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa. Saka ndinokumbira mundipe simba. Iripo pagoni tankene. Zita rangu parichanenedzerwa nevanoda kundipedza simba. Ndidarirei handina kutenga befa, ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa. Saka ndinokumbira mundipe simba. Yamtene iripo pagoni tankene.